Good evening. You are listening to Studio 7 live from the Voice of America in Washington on Friday, March 20th, 2015. And this is Live Talk. I'm Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about Zimbabwe's number one sport, and that is soccer.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kHz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the start of the 2015 Premier Soccer League season.
In day one of the season, newcomers Cholocho Football Club beat Harare City 1-0 to collect three valuable points. This game was played this afternoon at Rufaro Stadium.
More games are expected tomorrow and Sunday.
What do you think about this issue? If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number once again, 001-202-619-2077.
Yabakambe mahlabezulu lingalithola njani lapha khona thina ngapha lojonga siphilile sibili kakhulu sithe lamhlanje sicabanga ukuthi silubisele ke umdlalo wenguqu kona ngapha ke Studio 7. Siyakwazi ukuthi umnumzana uJonga uyayithanda la ibhola kakhulu. Itimu yakho ye-England siyayazi okunye sikhulume ngakho. Kwesokubuya-ke nsulukola kapho nxa sesikhuluma ngomdlalo webhola sizwile-ke ukuthi iCholocho FC itshayile iHarare City 1 year khona ngale-ke eHarare.
Mugudare Harare.
Aha.
Anzi kusechwa pamshapa
kho. Kuthathelwa sibili utshaye phansi kuhambela ama-points.
Wakumana. 3 points.
3 points gone.
Ndiri kuona Gibbs vanapa pane logo yatogadzira nevakomana havanooneka kugadzira zvinhu Cholocho FC ine 3 points yagowesa chibodzwa chimwe chete iyo haina kugoveswa ndo yakatungamira league kutanga kwegore
amanye matimu osukodliwe kupela kuti amanye matimu alengaki 0-0-0-0-0 sekucineni iHarare City
ndizvozvo
ngova ihlohle 1
ndizvozvo
ya ibhola liyachaza mfowethu
ongo vateereri nevari kutarira hanzi kune vateereri nevatariri nhasi tiri kukurukura nyaya hombe kutanga kwenhabvu muzimbabwe tinonzwa yedu kuti mwaka uri kuvhurwa zviri pamutemo yatingati official opening mangwana asi nhasi mutambo watambwa watambwa muHarare Cholocho FC ichikwata chinyowani Gibbs neHarare City chikwata chihombe changa chikwikwidzwa zvakasimba mumwaka wapfuura asi Cholocho United yakomborerwa yakwanisa kunge ichinwisa chibodzwa chimwe chete ikawana mapoints matatu yakudzokera kumusha saka ndo yakatungamira palogo yagadzirwa nevakomana tinoona kuti Cholocho iri pamusoro zvimwe zvikwata zvose izvi zvine 0-0 vazenge vaakuteera ndofunga alphabet nokuti zvinonetsa kuti uchiti ndiani ari number 2
so sioneke jonga kuti some of the teams that are there on the log Cholocho FC, Buffaloes, Caps United, Chapungu, Chicken In, Dongo Sawmills. Do you know this team?
Ndirikuiona asi nezita racho inofanira kunge ichibhebha
straight from konangalema reserve kuzobuya ke iDynamos Dimbare zobuya FC Platinum Flame Lily Highlanders Boso How Mine Wange kuzobuya ke iWawa FC the Triangle FC kanye neZPC Kariba kuzobuya ke iHarare City sibone ke ukuthi ama fixtures ngomgqibelo
mitambo
mitambo imidlalo ibuyayo ngomgqibelo FC Platinum versus Dongo Mills. So Mills kona ngale eMandaba. eMandaba.
Mandaba. Kuzishawani.
Yeah. Kuzobuya ke iChicken Inn ile Flame Lily eLuveve Stadium.
Kobulawayo.
Kobulawayo. Dynamos versus Buffaloes National Sports Stadium.
Harare.
ZPC Kariba versus Highlanders eKariba. KwaZulu. kuGwanzura Stadium.
Nekuti
ikaripa
kutwa ZPC ikaripa ichiri kushandisa Gwanzura semusha wayo semaziviro andiri kuita asi tichazonzwa kunyanzvi kuti pane zvatapotsa here asi gore rapera vaishandisa zvakare Gwanzura semusha wayo.
So sizwa kutwa ke amagedhi ekaripa ngale kunje sojonga. Nxa kuti ungapa ungakahleli bhora lepansi langena tigije mhepo. So kunzima mvoi kuti ungadlalela kona ngale abahlohla phezulu ngale awuhlohla.
Awugwesi.
Ungeke. Kuzobuya ke Sunday jonga. On Sunday Triangle versus Wange Ekipo Stadium. How mine versus Chapungu Luveve Stadium. Wawa FC versus Caps United at Ascot Stadium. I think right now we've got one of our guests who is Mr. Muzwetu Hatebe, a sports commentator, and is based in the city of Kings and Queens, that is Bulawayo. Mr. Hatebe, good evening and welcome to the program.
It's a very good evening to the listeners.
Thank you very much. So Mr. Hatebe, tell us, Mr. Hatebe, we can hear one of your friends is laughing a lot, right? He's enjoying there. Can you ask him? Yeah, or you can move a little bit away from him, right? Right, can you hear us now, Mr. Hatebe?
Yes, I can hear you.
Thank you very much. So tell us, the games today, they started today. Cholocho FC 1, Harare City,
zero.
Nothing, zero. How do you assess that game?
Yeah, well, I think it was a good start for Cholocho. Obviously, they needed that positive start, and the fact that they didn't go into the market at all, maybe where they went into the market or just grabbing players from the lower division, and for them to have gone into that match and they managed to beat a team that one would say spent a lot and also brought in a new coaching department. I think they did very well. But I think it's still early days, but that being the truth that it's early days, I think it's a positive start from them. Lots of positive play from them where they were trying to congest the midfield. But a little bit disappointing on the part of Harare City, especially with their defense. I think I was a little bit disappointed to see David Kushkauripo being used as a right back. We know he is at advanced age now. And also, Chivea also being used at the left back. He is a bit slow. So they are also trying a new center back partnership of Temba Ndlovu as well as Crispin Dixon. To me, that didn't work well. And that goal coming from the right flank and exposing the central defense as well as the anchoring part. So they need to work on that. And, well, Taurai Manguro is a seasoned coach. I'm sure you will work on that. But a great start for Cholocho, and that's something that should give them confidence ahead of their second clash against Highlanders.
But you went ahead of me. I wanted to ask about confidence. Yeah. But still, I can go back to that and also ask about the Harare City coach. We understand he's a former Caps United coach, Taurai Manguro, if I'm not wrong. How did the Harare City supporters view this loss from a coach who managed to keep Caps United afloat last season?
Well, I'm sure they'll give him the chance. This is just the first match, and it's important that they try and they pick themselves from here. But if you remember very well, last year, on the opening day of the season, Harare City lost away to Chicken Inn by 3-1 at Luveve Stadium. And we all know that from there on, they were then fighting relegation. One then hopes that this time around, it won't be the same situation. Like I said, Taurai Manguro has been at Mono Mutapa, has also been at Caps United. So he knows the Premier League very well. And he's got the players as well were expected to deliver. But like I said, now it's a question of having the right combinations. And I was a little bit disappointed, you know, when you try to use David Kutkauripo as a right back. It's a position that he has played, I admit, but you're looking at a 36-year-old playing that position against youngsters who are very energetic. It becomes a bit difficult. Arnold Chivea as well, being used as the left back, he's comfortable as the center back, and now trying a new combination for his central defense. So I think it's going to be a question of him coming up with the right combinations, and maybe let's give them the opening 4 or 5 games and see what happens from there. But they'll be obviously disappointed, dropping 3 points at home on the first day of the season.
Mm. Thank you, Siyabonga Kakulu.
Yes, now we've got another guest, and that is Mr. Mlamuli Piri of Cholocho Football Club. He's the chairman of the club. Mr. Piri, good evening and welcome to the program.
Good evening, sir. Thank you very much.
Oh, thank you so much. We understand you won your first game. So how happy are you, eh?
Yes, we won our first game. It was our first game indeed, but we won it, and we praise God for that.
So what can you say about your winning? Was it a fluke, or you are really prepared for the season?
Yeah, many questions have arisen in other times. People were asking, are you guys ready? I'm sure today they got the answer, because we're always telling them we are very ready for the season. So, and they were asking, why didn't you go to the market and sign so and so? But we believe in ourselves, and we believe in the coach, we believe in our players. So it's no big deal.
Mm. Yeah. Now, Subona, what about Fana Badalinjan? Hey, one more comment, sir.
I have Fana Badalinjan cold. They haven't been in that atmosphere. It was their first time. But in the Labadalinjan, I was eating
hayi kuhle kakhulu bambe ungayikatshana khonapho
taita muteereri wedu wekutanga Gibbs mukoma tafadzwa makadii mukoma tafadzwa
tiripo makadiko vazulu
nhasi mairasa ndii ndakapfeka bhutsu dzavazulu ndoitwa jonga kandemiri
oraiti muri pevajonga
aiwa ndiri mupenyu tinoti makorokoto nekutanga kwaita mwaka wenhabvu zvii zvamungataurira vateereri
ai ndikangoda kutaurira vateereri kuti mutambo wanhasi wangu wachinakidza chose ndaona chikwata cheHarare chiti chakundikana kuti chiro checholocho ne asi handasingazvifungiri izvozvo
ndepapi pamaona imi pangadai papostwa nechikwata cheHarare United cheHarare City kwete Harare United
Harare City yakundikana kana yanga iripo zvayo asi yakundikana
ko tichitarisawo chikwata checholocho munoona chakagadzirirawo zvakadii
takagadzira zvekuti chikaramba chichitamba matambiro awa chogona hacho kubudirira pasizoni ineyi
Saka muri muHarare here kana kuti muri mabva kucholocho
ini ndiukepi
muri wekepekepe muHarare
ndiwe makepekepe sizenine tiri kutora
aiwa ndo zvinoita wese anorwa mukoma tafadzwa anoti ndinohwina zvinozongorambira wamudariro
kana bata muromo wangu iyoyi sizvenine tiri kutora mukombe iyoyi
ndizvo zvaaiwa tinotenda zvikuru maita basa nekufona ndombomhanya kuna mukoma muzi wetu ndinoziva kuti uri uda kutaura nawo asi nimbotiwo vateereri vanokwanisa kungonzwa rurimi rumwe chete rwezezuru vangonzwa kuna mukoma muzi kuti mutambo watambwa nhasi zvii zvamungataura pakuvhurwa kwaitwa mwaka wenhabvu
ndingati inini Cholocho yatry at least kuti inge ichipika maximum points ndo zvakakosha setim nyuwani mupremier league izvi zvinogona kuti zvinge zvichivapa confidence vachienderera mberi asi tinoonawo futi kuti team fanika Harare City yakashandisa mari yakati kuti inge ichitenga
vatambi new one saka ndofunga vaita disappointed nekurowa kwavo nhasi asi vanogona kuti vange vachiti pick up themselves season ichienderera mberi asi for vafana nyuwana vacholocho izvi zvinogona kuvapa confidence
tichitarisa zvikwata zviri kutamba mumwaka iwe wa 2015 mukoma muzi tinoona kuti kune zvikwata zvinokwana kuita 16 kana kuti gumi nezvitanhatu ndezvipi zvitsva zvamungataurira vateereri zvikwata zvitsva zviri kupinda muEP League
tataura necholocho iyo yanga iri kudivision 1 southern region saka ndo akaita machampions esouthern region kuzoti kumidlands kwauya wawa tinoiziva wawa prison ndo inenge ichitamba Premier League football kuzoti kwamutare ivanoiti Eastern Region kwapinda ivanoiti Tongo Somios kuzoti kuHarare kwapinda ivanoiti Northern Region kwapinda Flame Lily munoiziva naye futi ndo ye prison services saka ndo matimu apinda ivava Flame Lily munoiziva yakatamba kwemakore akati kuti iri kuNorthern Region ikoko saka matimu apinda ndio Cholocho demlili netongo somuri kuzoti newawo
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma rambai muri parunare Gibbs taita mumwe munyarikano wedu apinda pachirongwa
I'm told that we've got Mr. David George who is a former Dynamo player Mr. George good evening and welcome to the program
Marabe
tiripo
Masukira sei mukoma George tinotenda zvikuru nekuwana nguva yekuti mumbopinda pachirongwa Vateereri vanoda kunzwa kuti maonero enyu pakutanga kwaita mwaka wenhabvu nhasi ndimi nyanzvi dzenhabvu ndimi vanoda kunga vachitonzwiwa nevateereri nevatambi nevamwe vakadaro taura yanyu mukoma kuti munoti nekutanga kwaita mwaka nhasi tinoona kuti kwava kune mutambo mumwe chete hawo wekuti hatingabva taushandisa kutinge tichipima kuti mwaka wakamira sei asi ngotaurai mamiriro akaita mwaka wenhabvu
mutambo watambwa nei Harare City necholocho
ehe
cholocho yahwina 1-0 cholocho hachine yakapindawo gore rimwe mupremier league kati kutamba kwaitawo nhasi haina kutamba zvakaipa yatamba zviri nani Harare City hainanya kutamba bhora zvakanaka saka yasvika pakukundwa necholocho Harare City matambiro aita nhasi haasina kufana
imi muri murayiridzi wenhabvu ndepapi pamungati papotswa neHarare City
kutotsa kwavaita havana kuitini havana kunyatso kutamba zvakanaka nemuranhasi kusatamba kwavo kusina kwaitika nhasi ndekwekureva kuti pamwe maplayers anga achifunga kuti vanohwina easy game against Cholocho nematambiro avaita hatione kuti chii chaitika kwavari because Cholocho yanga itoone timu yanga iri nani ine vafana vechidiki vanogona bhora yapedzisira yakutoita yanga yakutoita panga ndiyo Harare City Harare City yanga kutoita panga ndiyo Cholocho
inga zvakaomaiwa maita basa mukoma ramba yanyu muri parunare Gibbs he is explaining that the way that Harare City played today they played as if they are the novices, the new team. And Cholocho played as the seasoned team. They were more experienced. They have young players who gave Harare City players a run for their money. The defenders, as Mkoma Muzi has mentioned before, that some of the Harare City defenders, like Dave Chikuchikauripo, is 36 years old, and he was fighting against young, sleepily, and... energetic Cholocho strikers and you can expect that I know you are still 36 Gibbs but if we give you a 16 year old
yeah
I know you
you'll be twisted yeah
yes
so in my case I call myself a brand new second hand yeah?
That's good
yes
at least you admit that you are second hand
yeah brand new second hand. So now let's go to Mr. Mlamuli Piri Cholocho Baba Piri uyangizwa kukhona ncingweni kungazani ubaba Phiri ifoni yakho kungakumekile kancane ye xa sisikhangela ke umdlalo webhola lapha bakadebe ukhona ncingweni
ya ngikhona
ye baba hadebe akusitshela ukuthi i-average age yabantu abadlala umdlalo webhola ungabe ume njani khona phezimbabwe xa sizwa kulabanye abalama 36 years kambe bakhona abalama 40 and somewhere there kume njani
ngathi kuhlangene ungakhangela yona itsholotsho njengoba sisitsho bakhona abafana abancane kodwa balabo laba abafana sebedlale isikhathi beku-Division 1 ungakhangela njalo i-team enjenge-FC Platinum igcwele-ke yona labafana abadlala ngama-under 23 elesizwe so kuhlangene ma ngokubona kwami kodwa enye into esuka umdlalo wenguqu kulabanye abadlali othi umdlalo uyathola amathuba okutshintsha amaqembu iminyaka yonke kuba-ke ngoba kusazakala ilizwi lakhe lidumile kusuka-ke kuvalele abafana abancane ukubana bethole amathuba okudlala umdlalo wenguqu ngibona yikho nje okuzame ukubana kubaleke itsholotsho ukuthi ibalekele bona laba abadlali abamelela amaqembu amatsha lawa abuyayo ukuze bayeqele khona basebekhetha-ke bona ukuthi bebuye labafana abancane abakade bevele bebadlalela uzabona njalo iqembu elinjenge-chicken in obulawayo sikhuluma nje lo nyaka liyenze lokho esingathi abadinga isilungu ukupromota abadlali abafika phose abahlanu ukubana bedlale kuqembu labo eliphezulu yikho-ke sikhangele ukubana sikubone bekusenzakala kodwa-ke amanye amaqembu lawa amakhulu athanda ukubana besegijimela wona lawa amabizo amakhulu lawa aphinda njalo ehluleke ukubana adlale kakuhle
ye siyakuza kakhulu-ke mnumzana hatebe ungayikhatshana yobambe khonapho mnumzana so what you are saying is that yes there are some players who are a bit old now but he actually alluded to a fact that maybe killing Zimbabwe soccer in terms of having old players rotating clubs you know they move from one club to the other and he says this closes off some space for young players.
Yes. I think we have even discussed Gibbs, not as professionals, but as professional supporters.
Yes, seeing this.
That, I think the soccer teams should start promoting the academic.
That's right.
Yeah, like from what I've gathered, most soccer academies in Harare, Bulawayo, wherever, they are owned by people who sell players to or loan players to clubs instead of clubs producing their own players.
Yeah.
I think that is killing soccer.
Yeah,
we have two listeners here. We have Mkoma Donald Kuzimbabwe. Magadi Mkoma Donald.
Dofara Mkoma Jonga Kandemiri Magadigo.
Ndimi Mkoma Donald Wekuma Shingo Gaimi.
Ya ndini mukoma jonga
ndakuona iye handiri kutokuonai muchifara zviri sei mukoma
aiwa ndofara kuri seku
america america iri right ndiudzei kuti kumasvingo kuchikwata chamuinacho ndechipi chiri musuper league
ya ndozvandaida kutaura ndakambotaura namukoma kari yati pawhatsapp ndichiti vazondifonera panyaya iyoyo muwaridzi mukoma bozi maregens anaya magurigo akaitwaka anotondigwadza kuti isusu tiri kusapota triangle limited kuchirebvi uko kurati kana bhora redu nekumutare uko nebuffalo ziya tiri kusapota ndo iri mueastern region isu mucheke stadium hakuna chiriko mukoma jonga
asi hakusi kuti here zvikwata zvenyu imi zviri mumasvingo imomo ndo zviri kukundikana nekuti zviri kukwikwidzanana natriangle vamuri kutaura ivavo nanabuffalo kumanikaland uko asi zvichidyiwa
itabonde zvavo ndiri kutenda hangu kuti zvinokundikana kabhati maregens acho akakurisa zvekuti dei anga achinzi ari kukombitawo nenzimbo yakati aditi like kuna nachikilovhe kuti kuri nani than manikaland isusu mucheke kana tikaonawo dhora hatizvizidi mumasvingo but ukaonawo dhora unokwanisaenda pano indatenwawo nebhora negame one
ndizvozvo chaizvo aiwa ivo mataura zvinonzwikwa mukoma nokuti kufamba kuti ufambire nhabvu kuenda kwamutare kana kuenda kutriangle uchibva kumasvingo tinoziva kuti mutambo mukuru
haiva pari ifu mukoma jonga saka indati wawaridzi ndichatozombotaura namukoma kari yati kuti vambotobudisa nyaya yacho iyo
aiwa maita mukoma regai tipe vamwe vateereri mukana ndine mukoma vati kana ndimai vangoti vanonzi hospitality vari kusouth africa handizoti izita here kana kuti ikambani Hello.
Hello.
Hospitality, is there a munhu kana kuti inzvimbo yamuri?
Is there baba?
Is there a new?
Ndimu koma.
Ndakasimba mukoma hospitality, saka shortcut nokuti mukoma hospi.
Zvakangonaka chaizvo.
Aiwa, ndinofara zvikuru muchiuya kuchirongwa. Tipei pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya yenhabvu iyi.
No, that's not a reason. Ndakambota nemapemiti andakanzwa nenziro muchitora
Ah, manje nhasi mukoma matsika pasipo chirongwa ichocho tichachidzosa hedu palive talk asi nhasi tiri kumbopa mukana vari kutaura nezvenhabvu nhamba yenyu taakuisa parutivi tozokubatai patiita kukurukura nezvechirongwa ichocho Alright, mukoma murare zvakanaka tine mumwe muteereri ndi mukoma chito kana kuti chifo korera
ndi korera
korera okay maswera sei
Nasera mkana mazera.
Muri kupi?
Muri kumangura.
Mangura ndo ya taizi ya ibi kwa bora makwere ibi tichakura Gibbs.
Ya. Yeah.
Kumangura.
Mangura wole tongi. Zana za zile.
Ye.
Ya.
Zichiru kuitika irezo mkoma kumangura.
Yes, mezo amaroto.
Chii chaura ya nabu mkoma kumangura?
Kuti inzara ere. Tichanyatsonzwisisa kuti chii.
Saka chititaurewo pfungwa dzenyu dzamurikuda kupa vamwe vakateerera nekutarira pane inongo.
Pfungwa yangu ndeyekuti kuno kwatiri kumhangura tiri pedyo nechinhoyi chinhoyi yacho haina kuti mupremier saka kuti uone bhora unotoenda kuHarare karibha yacho iri kure karibha yacho iri kutambira futi kuHarare saka zvakangoma.
Right, mataura nyaya yekuparara kwenhabvu kumhangura. Tingachema here nenyaya yekuti tiri kushayiwa sponsorship munyika wamukunhabvu?
Ya, icho ndio chokwadi chaicho nekuti munhu kana akada kutamba bhora. Abva kunotamba bhora anoda kuwa dzangu yake. Hapana kana dhora saka. Zvinonetsa munhu anopedza nguva ari kumaricho mazuva ano maricho yacho hakuna kana mari.
Aiwa, maita basa mukoma korera inyaya richakurukura zvakare nemi nhamba yini tichaichengeta kana taakutaura nenyaya idzo dzesponsorship. Maita basa, Gibbs.
Yes, lo munumzana ke uncube lapho secingwane jonga. Baba Ncube, ungatshona njani?
Njonile.
Ukuphi lapha Ncube?
Ngiseplumpli.
Kunjani iplum khona ngapha?
Hayi, iplumpli kuphela.
Ungabe usemasendo, uyakwazi emasendo?
Hayi.
Emasendu lapho engangijala ukudlalela khona khona ngale nsidla inkelo blind uyazazi usakhona Ncube kumbe ifoni sibanjwe ngezinye izinto I think ifoni kaNcube singani iphele umhlozi ya enxa iphele ibattery sathi simfonele njalo ke uNcube khona ngale lapha khona
ayisakhona
usakhona very good yeah so ke Ncube ubona njalo umdlalo webhora wenguqu
Hayi umdlalo lo umnandi silonyaka kakhulu futhi siyathaba sibona abafana abancane abanjengabechorocho lawo bengena bese winne but kuyasithokozisa kakhulu uma sibona abafana abancane bese siqale sidlala kanje.
So wena ubona ngazani kodwa umdlalo wenguquko eZimbabwe uya ngaphi mnumzane?
Umdlalo awuyindawo njengoba lo mkhono mila unganyufile gqila into zakona lezo zihamba lo mkhono mayo ungekho indawo ngisho umkhono mda ufile kanje.
So ubona ngani kungenziwani ukuthi kulungiswe khonokho?
Hayi kumele kulungiswe into zakhona zomkhono kulungiswe umbuso ikona le nto zakhona zobafana bezathakazelela ukudlala ibhora lawo zothola ama-agents abo abalungisele ukuthi bakwanise ukusayina ama-contract lama-team kahle kahle obafana baningi abalesiphiwo phandle kodwa baswele ama-agent abanisa ama-team
hayi sibongele kakhulu ke mnumzana Ncube khona ngapho ke eplumtree ungabonga khona eplumtree
Ngakimango.
Hayi sibonga kakhulu. Ungathola kusasa uphenduke phela ngevukeza ke. Okay, thank you very much. I think we have to say goodbye to our radio listeners. And now we are crossing over to the internet. Those who have got some connection to the internet, visit us at www.voazimbabwe.com. And for Mr. Hatebe, please, can you stay on the line? Do you have any caller?
Not yet at the moment, but I think I will be calling Gibbs Dube. He's one of the soccer lovers.
This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Stay tuned.
And I'm Jonga Kandemiri.